David and Goliath, 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 David and Goliath. Pakai papa not visa with your binda, young way by this deba. If you ever could defend the pinda chapels, Olinda, Mirandi Kuchunesan, Mugana on a pasta with Indian, Canada, my machisita. Wake up in the morning, putting my in the pay was on the note. Paka open the Kunga Perita, I see as we take it overnight. Listen to this song, Santa Cana Gavita, Akakuna Kokuniska Korea, Osakan. If you don't get it, forget it. Santa Cana Gavita, Akakuna Kokuniska Korias, Osakane Mafuma Pasi, Siva Kuti Uri Oria,
Uri Oria,
Majinda Pamona Fila Kunga Maka Foya, Osakane Mafuma Pasi, Ese Mori Maoria,
Uri Maoria,
Shagana Kandisa Mushbuni Reba Ma Picture. Kava zvimendiri nindiripa picture, zvagunzi Jay-Z na Slava feature. Zviri zvema chokwadi kwete fiction. Zviri impossible, zvava possible. Incapable, zvava capable. Zvava nati you can do it, zvava doable. Ishe vanongo kurwira nyangwe usipo. Saka kana kavita, akakona kukundiswa Koreas. Usakane mafumo. Listen to this song. Santa Cana Gavita, Akakuna